Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaiwanzotaura pamisangano kuti havaida kuti vachena vainge vatorerwa mapurazi vadzoke vachiita mishandira pamwe nevachema vainge vapiwa mapurazi. Asi vaMugabe vaitendera hazvo zvimwe zvibvumirano nevachena vakaita savaBilly Rothenberg veGreen Fuel kuti Sumbanje uye vamwe vachena uye vamwe vekuChina kuminda yakawanda yeAda. Vanhu vekuChina vakawanda vari kurima fodya vachishanda nekambani inonzi Tiens. Asi hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakabuda pachena musi wa28 Chikumi gore rapera kuti yaitsigira kuitwa kwemishandira pamwe iyi. Varimi vachena vakawanda vari kuita mishandira pamwe munyika sezvakabuda muchiitiko chakaitwa pamapurazi maviri anoti reSamayo newaMambo kuMhangura neMugovera. Asi gurukota rinoona nezvedunhu reMaternal and West amai Mary Molisa Chikoka vachitaura pachiitiko ichi vakati zvibvumirano zvekurima nevarungu zvinofanirwa kunyoreranwa kumahofisi ebazi rezvekurima.
The partnership that Norma has here with her partners is not partnership yekungosangana parod nekungoti ndine munda wakatikurei uya urime wauya kuzorima hapana panyorwa pasi chinhu. Iwe wauya wanoisa mapivot ako waita zvakati waimprova fani yemunhu kampa kuharvesta munhu uya unoti gore rakatokura kupfuura zvandaichifungira already pato nefriction. Tiri kuencourage kuti kana tafunga kuita majoint venture partnership ngaaitwe through hurumende.
Amai Muliswa Chikoka vakati varimi vanoti mumiriri wemakonde mumudare reparamende vaKindness Paradza Muzvari Noma Muliswa pamwe navakidzi Mushonga Chiware nemakambani anoti Mazera Stewart Farming neSwansavera vari kushanda zvakanaka pamwe chete. Muzvari Noma Muliswa vanove mukoma waamai Muliswa Chikoka vanoti kushanda nevarungu hazvireve kuti mutengesi wechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema sezvinofunga vakawanda.
Ndiyo dambudziko yedu kuvanhu vatema ndida kutaura nhasi. Tine muromo, tinodena, tinotaurisa. We talk too much and produce zero. That must end. Let's learn and take a leaf from some of you farm.
Mukuru wekambani iri kurima nevarimi ava vaBerry Stewart avo vakarima chibage nebhinzi vanoti vari kufara negoho ravo uye kukwanisa kuwanisa vanhu mabasa vanosvika mazana matatu. Vaparadza vanoti kuita mushandira pamwe nevarimi vechichena hazvireve kuti vatadza, asi hurongwa hwehurumende hunoita kuti ivo vazosara vaine zvikwanisiro zvekurimisa kana mubatanidzwa uyu wapera mumakore mashanu ari kutevera. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti varimi vakawanda vari kurimirwa nevarimi vechichena ivo vachizopiwa zvikamu 10 kubva muzana pane zvinenge zvakohwewa pagore. Ndakamirira Studio 7 kuMhangura, ndini Nunurai Jena.